Mumwe ataura pamusangano uyu ndiamai Resta Dzvinyangoma vanova kanzura vachimirira ZANU-PF uye vari mutevedzeri wasachigaro wemurewa Rural District Council avo vati madzimai haasi kuwana rutsigiro rwakakwana.
Isu semadzimai hatitsigirani. Torire nhau hatitombozivi kuti vanowanika kupi.
Mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDCT amai Paulina Mpariwa vati madzimai haana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunyatsokwikwidza musarudzo.
Matambudziko mazhinji anowanikwa ndeekushayikwa kwemari.
Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio vatiwo pane zvakawanda zviri kupa kuti madzimai asapinda mune zvamatongerwo enyika.
Challenge guru ndeyekuti vadzimai, you know, tinotya kuti tipinde mupolitics. Pane zvinhu zvakawanda zvatinenge tichitarisira, tichitotya kuti tichapesana neviolence, for example.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reLabour Economist and African Democrats kana kuti LEAD amai Linda Masarira vati vavhoti vanofarwa kurega zvekutuka nekunyomba madzimai sezvo zvichizoguma zvavaudza mwoyo vorega kupinda mune zvematongerwo enyika.
Zvakatikoshera zvakare kuti tisiye tsika yekungotuka vanhukadzi vanoita zvematongerwo enyika. Ndicho chinhu chikuru chinoita kuti vakadzi vazhinji vasada kupinda mune zvematongerwo enyika, inyaya dzekutukwa nekushedzwa mazita anoderedzera.
Mumwe mudzidzi uye ari mumwe wavatevedzeri veJunior Parliament, Twist Mugwadi, ati anodawo kuti vechidiki vadzidziswe zvematongerwo enyika.
Izvozvo tinowana kuti vakadzi vazhinji avawanenge vati vari mupolitics haisinawo yekuti avana havazvizivi, but ino yekuti vakashayiwa kudzidza vachiri vadiki.
Mukuru weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanigwa vashora mapato ezvematongerwo enyika vachiti havasi kutevedzera bumbiro remutemo pakuwanisa madzimai mikana wakaenzana.
Nyaya yediscrimination isiripo. Tichiri kuona kuti kunyange imo mumapolitical parties vanotaura zvavanotaura kuti tinozvipira kuita zviri mubumbiro guru remutemo, asi patinenge takuenda kusarudzo kuchero pamalista avanoburitsa tinoona kuti vanenge vasina kukwanisa kuti pave nekuyananiswa kwemukana.
Munyori mubasi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati musangano wemazuva maviri uyu wanga wakakosha pakusimudzira madzimai.
Njero mukatarisa zvataka mamiriro atakaita isusu muZimbabwe, malevels ese kubvira kumalocal authorities even pama MP level, you find kuti representation yedu ichiri pasi pasi zveshuwa in terms of madzimai.
Vati musangano wapawo mukana wekuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika vasanganewo nevamwe vavo vakabva kunyika dzakadai seAngola, Botswana, Malawi, Namibia, Seychelles neTanzania kuti vapane pfungwa dzekuti vangawaniswe sei mikana munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vaine matambudziko akada kufanana. Nyika muAfrica kuda nepasi rose yakwanisa kunyanyosimudzira madzimai Rwanda ine nhengo dzinodarika 66 kubva muzana kana kuti 66% dzinova madzimai uye zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% vari mudare remakurukota. Madzimai gumi chete munhoroondo yeAfrica ndiyo akwanisa kuvatungamiriri kana kufanombubata chigaro chemutungamiriri wenyika. Amai Ellen Johnson Sirleaf kuLiberia ndiwo vakave mutungamiriri wenyika wokutanga wechidzimai kusarudzwa nevanhu. Musangano wakatanga nezuro ukapera nhasi wakakokerwa neAfrican Women Leadership Network yakabatana nemamwe masangano anosanganisira UN Women, UNDP, Zimbabwe Council of Churches, Women Coalition of Zimbabwe, African Union nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawere.